aya akapinda zvinokwana rushanu isingonzi next week isingatadza kupinda mudare. Saka nhasi yazonge yapinda mudare dare kaona kuti zviri nani dzimbomisa nyaya iyi yozonge yoenderera mberi kana state yakwanisa kuuyisa mawitness. Nokuti pari zvino state yatadza kupa mawitness anouya achizotaura kuti musi uyu nhengo nhatu idzi dzemasungorodzen trust dzaida kukonzera mhirizhonga. Nhengo dzemasungorodzen trust dziri kubatwa nemutemo unonzi posa. Iri kunzi makaita zvezvenyu musina kuudza zeta rap. Isiti ndiona kuti matambudziko anga aripo anga asine nokuti angada kuziviswa nenyaya yezeta rap.
Saka zvatongwa mudare izvi zviri kureva here kuti imi pari zvino masununguka?
Isu pari zvino hatingati tasununguka nokuti isakondinya by way of summon. Tichazodaidzwa hatizivi tichadaidzwa rini. Inogona kuva gore rino kana kuti gore rinouya. Asi iwezve izvi hazvina kana chimiro chakanaka chokuti vanhu vagare vane nyaya dziri kumatare nenyaya dzisina namaturo dzakaita seposa.
Tinoona kuti imi sevagari manga muchinyunyuta nemari dziri kunzi muripirepo kupinda musika uyu. Pane matanho here amuri kuitawo nekanzuro yekuti munzwisisane pamusoro penyaya yekuti munge musingabhadhari pazuva pazuva?
Ya, tine matanho atakatora. Tine musi wa5 March 2014 masungorodzen trust takandosa petition kwameya tichikumbira chichemo chekuti vagari vomuno masvingo vanogara muno vanotengesa mumusika wechitima varipire mari inoenderanawo nezvinhu zvavanotengesa. Kuzoitawo vamwe vanhu vanonge varimi vanonge vachitengesa zvinhu zvavo vanobva kunzvimbo dzakaita sana Bhuka, vanobva sana Gutu, ndo vanhu vatinofunga kuti vanga vangadero vachibhadharisa mari dzinoita havo $2 pazuva. Asi tiri kuti vagari vomuno dee vachibhadhara mari rete haiyo 50 cents kana kuti dhora pazuva. Ndo nzira yatiri kuti inzira yatiri kutaura nesiti kanzo.